neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gumi guru 22 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemabielections dzoitwa matunhu akasiyana-siyana munyika nhasi pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro kumatobo nekuinsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart Vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekusungwa nezuro. Tine hurukuro nasadunhu kati zagomo nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva wekwaZvimba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kwaitwa sarudzo dzemabielections munyika matunhu matanhatu anoti Buhera Rural District Council Ward 24, Guruwe Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6, Nemutare Municipality Ward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi vazhinji vacho vaive nhengo dzebato rezanu PF mukuzeya nezvenyaya yesarudzo dzanhasi tabata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana
tachida kuti zvibve kuti tavhura mapolice station yedu na 7 o'clock maxim uye vanhu vauya kuzokata mavota avo uye vanhu vedu vari kuvhota murunyararo kwese kwatine maelections
hapana zvichemo zvamati mawana kubva kumapato ezvematongerwo enyika kusvika parizvino
zvichemo zvatingati zvabva kuvanhu ivavo zvingava zviri foma kuti gere kuwana kunze kwokuti kana pane zvatisiya but vatataura navo pamaupdate ataona tatisati taona chichemo chambobva kuvanhu
ko ivo vanhu vacho vari kubuda here vachivhota
taona makuseni vamanhamba ambobuda senichaikwa mangu ari kwakawanda uye tazoona nemasikati vangu vachiuya izvekaro sarudzo idzi ndedze mabielection kuva tine vanhu vatakatarisana navo vanofanokwanisa kuparticipata nokuti votazorwa kushandiswa pabielection yelocal authority rinovhara musi wavabuda pakandiyo kureva kuti kana uri musi wakaridzana kansela kana musi wakashaika kureva kuti vanhu vangu vakanyorisa kuvhota zvekusvika musi iwoyo ndovanokwanisa voga kuvhota panguva iyoyo nokudaro tinaso kuti manhamba yedu tichazotauri zvindu kuti zvavhota tinao kuti yange yakamira
saka zvinenge zvabuda musarudzo dzanhasi idzi zvinoziviswa rini
zvinobuda musarudzo idzi mukazvitarisa pabumbo redu remutemo kansela anodeclaiwa kuine inonzi ward collection center nekuti nge tine mapolice stations akasiyana nokudaro maresult iwayo akasendwa kubva kumaward akasiyana achiendakubva kumapolice station akasiyana achienda paward collection center akangokaruka awerengedzwa ipapapo anenge atokunda musarudzo iyoyo anodeclaiwa ipapo
pane nyayawo yekuti kunzvimbo dzematobo neinsiza kwanga kuine mhirizhonga mungatiudze kuti panyaya dzakadaro zeki inopinda papi kana kuti iri ibasa remapurisa zvinenge zvichifamba sei
handisingazivi kuti motaura zvanhasi here kana kuti
aiwa zvakaitika sarudzo dzisati dzatanga ndiani anofanira kunge achigadzirisa nyaya idzodzo
isati kaitirochindo kuti zeki akagara pasi nevemapato ose munzvimbo iyoyo mapurisa akapiwa nyaya yacho kuti vaiongorori asi vose vemapato vakatenda kuti aihambei mberi hazvingatikonesi kuti zvati zvifambe nekuti vakazoonekwa kuti vanhu vanga vakonzeresa dambudziko vanga vasiri vemunzvimbo iyoyo uye inyaya inenge iri kumapurisa asi sivei commission tinongogara tichikurudzira kuti aiwa kana tichiita sarudzo dzedu ngatidzite murunyararo
vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vachitaura fari parunare muHarare tabatawo vanoona nezvesarudzo mune rimwe sangano rakazvimirira reElection Resource Center vachikokera mabasa esangano iri vaSolomon Bobo Sibuno.
Chinhu chekuti tambo tichione kuti zvara nhasi rinofamba sei, saka tine vanhu vari pagrounds padifferent areas tirikuinisisa Mutare Gurure, tine vamwe zvekare vari kunana Matoko vari kutibatsira nekutipa information. Chataona chinhu chekuti hazvo runyararo rurimo munzvimbo dzese, zvasiyana nemazuva mashoma apfuura yatangamboona ruzha rwanga rwati1-3. Tichizotaura zvekare kuti tikuona kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti mafatidzi anogona kunge aita madhiski avo panze pavakagara vari kunze kumacolling stations. Chinhu chatiri kutanga kutoonawo ipopa paelection mei kumashure kwatinobveta takazviona. Chinhu chekuti tinogona kutanga kuveari nezvazvo pamusana pekuti tinogona kutati vamwe vanhu vagone kutya tinge vachizopinda mune izvo zvesarudzo izvi vanenge vakushaya kuti masaida ari kunyorerwei kana kuti vanhu vari kuitei.
Asi vanhu vari kubudawo vakawanda here vachinovhota pane zvamanga muchiona?
Kunokuinsiza vanhu vanga vakati wandei. Patambotarisa kwamutare tamboona vanga vachiri nani ndokunga panguva dzanga kuchisvika nguva dzemasikati anaya tanchizonzonga kuine kuma80 kuma100 vanga vabuda.
Asi iyo nyaya yekuti muzuva rekuvhota munenge muine runyararo asi mukutsvaga rutsigiro panenge paine mhirizhonga, zvinokanganisa sei utongo hwejekerere?
Chazvinokanganisa ndechekuti tinenge tichiita kunge tinotsvaira marara tobva taaita pasikape, saka tine matambudziko atinosangana nawo mazuva esai. Asi pane musi watinozo tingatimbokanganwa ine zvavo rinotozova ndo rinenge riri dambudziko ratinenge taanaro manje. Tapi chazvinokonzera ndechekuti kuti vamwe vanhu vazotaiwa isu hatichata ndokwanozobva dambudziko guruta izvi zvemhirizhonga mukati tatichata zvinokutikwazi.
Mumwe mukuru musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vachitaura vari parunare kuInsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coulthard vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMeijer Street muHarare nhasi. VaCoulthard vakasungwa vachipomerwa mhosva dzeuori dzine chekuita nekumirira mutori wenhau Hope Chingono, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta ravaCoulthard vaChris Mikem.
Saka vari kumiririrwa negweta rinonzi David Drury wekuHan and Blankenberg. Ini ndanga ndiripo ndichibatsirana navo nezuro patakaenda manheru musi wechishanu, takakwanisa kuti vatorwe mashoko avo ekupindura mhosva dzavanopomerwa. Mapurisa apedza kunyora mhinduro dzavaDoug Coulthard, vakabva vatipa mukana wekuti tiende kumba navaDoug Coulthard. Saka mapurisa akati tava kumusunungura tichimuisa mumaoko emagweta ake ndokukumbirwa kuti tidzokere nhasi musi wemugovera 22 Gumiguru 2022 kuitira tiende kudare.
Saka pamadzokera kudare nhasi zvanzi kudii?
Patadzokera mangwanani tazopfuurira tichienda kudare rinotongwa mhosva remamagistrate reHarare Magistrate Court, uko vaDoug Coulthard vapuwa mukana wekumira pamberi pedare kekutanga nekuverengerwa mhosva nekunzi mava musungwa. Saka izvi zvaitwa asi nekuda kwekuti vakapuwa mukana wekuenda kumba vakakwanisa kudzokera kumapurisa nhasi nekuenda kudare zvisiri zvekuiswa njetani. Mutongi anga achitonga nyaya iyi vamanuwere vazoisa vaCoulthard pabeyo vapuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba.
Munodzokera riini kudare?
Musi wa29 Mbudzi wegore rino. VaCoulthard pavaenda pamberi pedare vazivisa mutongi wedare kuti vane kunyunyuta.
Sei vari kugunun'una? Chii chiri kupa kuti vanyunyute?
Nenyaya yekuti vanzi musungwa, asi nekuti dare ranga risina nguva yakakwana yekunyatsonzwa nyunyuto iyi razoti mashoko akawanda anoenderana nenyuto iyi nekupokana nekuti vanhu musungwa anofanira kuti anyorwe pamapepa saka mapepa aya achaiswa pamberi pedare shondo rinotevera musi wechitatu vanomiririra dare kana kuti nyika distate vopindurawo panozosvika musi wa2 mbudzi maprosecuta kana kuti vanamuchichisi vanofanira kunge vapa mhinduro dzavo panozodzokera nyaya musi wa29 mbudzi 2022 mutongi anenge apa mutongo wake kuti dare rinotii pamusoro penyunyuto yasimudzwa navakosa
Gweta vaChris Mike vachitaura vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapidigura hurumende nechisimba kuGuinea atenda kudzosera nyika kuutongi hwevanhu nehwejekerere mumakore maviri anotevera mushure mekutemerwa zvirango zvakasimba nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Laina George avo vari kurarama nechirwere chegomarara repazamu.
Inini zamu rangu rakaita bundu panyatso panapa panipo saka ranga rakubuda discharge yeyelo ndopa ndakazoenda kuna chiremba ndobva vanditendai munoitwa ma-x-ray vandaitwa ma-x-ray inobva ndasitoitwa biopsy ndobva yazotaura kuti ikenza stage 2
nemakore 50
ekuberekwa ndogara kumarondera mashonaland east akabatwa chirwere chebreast cancer muna 2019 muna November tichibva ndaoparetwa ipapo dambudziko riripo nderekuti handina kuenda kunoitwa chemotherapy nenyaya yekuti mari yacho handina.
Pamakaudzwa kuti manga mabatwa necancer makanzwa sei?
Mazwe takachema bhosi ndakatongoona sakange ndaakutofa ndinombozvitambira nawo ndaange 3 years saka ipapo ndaada kutongofungidzwa kuti kufa bhosi vanhu vanongobhilivha kuti kana munhu atongoita cancer the next kwatove kufa saka ndakatochema.
Saka makazobatsirika sei kuti muzvitambire?
Ndakaenda kunoona dokita musiki ndabva kuna dokita kundiona sezi dokita kundiona ndovakanga vakaona chirwere atine kutya ndaisina kunyatsozvinzwisisa kuti handibviswe zamu ndozoita sei. So ndobva ndaenda kune vanonzi dokita Mushekwe kuNewlands ndobva vandiadvisa kuti ifinishe ndodai mukabvisa munongorarama zvakadaro saka ndobva ndakazoita guva hedi kuenda kunoitwa operation yangu.
Mamuri kubata basa ripi musati mabatwa gomarara?
Indaikrosa babhodha kuenda kusouth ndichinohodha ndichidzoka ndange nefree market ndoenda kuzambia ndodzoka ndoenda kumozambique ndodzoka ndobasa randaiita iroro kati now handichakwanisa kuriita because handichasimudza zvinhu zvinorema nenyaya yekuti chest yangu haisisiri strong as before.
Panyaya yekuongororwa pakatapa muri kuzvikwanisa here zvakamira sei?
Since yezvezvi handichanyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vekunoko kukutarisa like kana vari vecancer ivavo anenge ari ma-$60 $80 consultation fee inini handina medical aid saka kubva zvandabva muchipatara 2021 muna November handisati ndadzokera kucheck up nenyaya yekuti mari yacho handina inindogara 80 kilometers kubva muHarare kuya kumarondera saka unofanira kutowana mari yebhazi then wotravhera kunoona chiremba saka mari dzacho hauzoziwani saka handisati ndadzokerako.
Asi shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro kune zvachinoita like gomarara iro waitwa op izvo zvisi nhasi kune makore unenge wakanzwa kuti bhodhi yangu haisisiriwo yakurwadza saka unenge wangoti the next thing regai ndiende ndinotariswa nachiremba asi nekuti mari panenge pasina unenge wakutoopta kungonwawo zvimahebs zvechibhoyi kana kungotora mapanados womwa wogara asi pfungwa dzinenge dzichingokunesa kuti maybe dai ndaenda ndanotariswa nachiremba but mari hapana
michina yekuti mutariswe iriko here
kwarare sofa kubva 2021 yandaenda mushini wangu uchishanda i1 for now handisati ndanzwa kuti mushini wacho uri kushanda here kana kuti hausi shuviro yangu ndandoda kuenda for review kuti nditariswe futi kuti ko breast rangu necheti zvazviri kundorwadza pamwe rimwe breast rinogona kunge radairira saka ndaida kudzoka futi kuti ndinotariswa rimwe zamu ndione kuti gomarara haina kupararira here
mune mhuri here
ndine vana 3 mukomana mumwe chete vasikana vaviri
ivo vari kuzvitambira sei
zvakambovaomera pakutanga asi zvinezvi vatongojaira unotonzwa wangoti mama zororai chero ukangoti ndaakurwadziwa vanototi mamararai like kadiki wacho ane 16 anotondiencourage hazvi zvokuti pamwe ndisati ndatobuda unotonoti atojaira kutoti mama ifom bres yenyu rakatobhenja kugadzirisai dai kutoora kuti vakutongozwa kuti ndozvazvinofanira kunge ndichitongoita kana ndaakubuda kana ndaisa fom bres rangu rinofanira kunge riri straight ndofita nehembe ndotoenda baba vakatongozvigamuchirawo vanotongondisimbisawo
kana paine vamwe vakateerera pari zvino vanofungidzirawo kuti pamwe vangangova negomarara iro repazamu mungavati chii
chandinokurudzira mamwe madzimai kunze ndekekuti endai munotariswa hazvityise uye hazvirwadze kutariswa even operation iyoyo vanhu ngavangoitwa vatariswe asi chinongorwadza ndechekuti chinyange tikangovataurira kuti endai munotariswa anonotariswa but the next thing anoita sei mari dzacho pamwe anenge asina saizvozvo ndikutaura ndiri mumarondera kotombotondaudza mumwe mukadzi kumamusha uko ari kutotadza kana kuti mari yekuti apinde mumarondera ozobva mumarondera omubeka kuHarare bcause mumarondera munomwe hatina mushini unotarisa hatina nachiremba vanotarisa zvese zvinoitwa kuHarare saka kurudziro yangu ndeyekuti madzimai musatye endai isusu tiri kurarama mazviri
vanenge vachida kukubatsirai nezvamataura izvi kuti muri kuda kuenda kunoongororwa vanokubatsai papa
vanenge vachida kutibatsira nhamba dzangu dzefoni dzinoti idzo +26 3 7 7 2 7 2 3 0 6 8
aye wanguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu kana kuti our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro naSadunu Katiza Gomo vakaberekwa vachinzi Gibson Jenami nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vekwaZvimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chatinoita ndechekuti chekutanga vakashaika vanonzi Mambo Chidziva. Vanobata nzvimbo inonzi Zvimba Neti vesi nemi vavo vanonzi Johani Chitsangamuti Jenami Mambo Chidziva vakaapoindwa kuvechiki musiwa 7 November 24 saka vazoshaika Mambo Chidziva vari kuparirapa mushure mekurwara nechirwere cheitsvo changa chimbowanika kumaporesa asi kuti nimsimon konica hazvi kutaurira kuti mambo peda anoidza choita chivanhu sezvo ndizva kuti chivanhu chesecret iri kulosi asi chandinotaura ndechekuti vanochemo wavo vanhu vanoungana vachanoungana kusara hati panovapa purazi ravo rekurafungura nemusi wechitatu vokatiri kutarisira kuti vanhu vaende kunochema mambo wavo vari panzvimbo iyoyo zvokuvigwa nekuradzikwa zviri kufemili yekwachidziva ipapo zvekare regai ndizadzise nyika yakateerera kuti anonzi chidziva wacho umambo huchidziva mwana wechitatu waazvimba vanonzi mambo zvimba varipo anonzi Stanley Mongoro ndiye mambo zvimba kana tichitaura kuti zvimba ndiye baba muridzi wenyika yekwazvimba asi ane vana vake vatatu panova ndopazobuda uyo anonzi Johanisi Jenami akabata zita rinonzi Chidziva mwana waazvimba riri gotwe dange raazimba anonzi iye chambara nedange racho rachitererwa neanonzi deterere ndosekenzi bhoni kodzi bhoni ari chidzimba saka vana vatatu ava ndovanoumba inonzi zimba ndosinga ndobamirire ushe hwekunova
Saka tichi tarisa paku uradzikwa kwavo tisika taure edu zvimwe zvamati hamukwanise kuti mufukure hapwa pane nzvimbo here inoradzikwa madzishe kunharaunda yenyu kana kuti zvachinja nekufamba kwenguva
nezvimwe zvakati secret man ndinogona kungotaurira kuti hapana nzvimbo inonzi inoshaika inoibwa bambo mambo wega wega vanenge vaine chiyanhu chavo chavanoita nenzvimbo dzavo dzavanotarisira kuti dzatinoisa madzimambo edu asi dzisiri kuwezi kuvanhu vese vese asi dzinenge dzichizivikanwa nevehuchechepa
saka tichitarisa kuti vange vave nenguva yakareba chaizvo vachitungamirawo vanhu vavo mungati nyika yarasikirwa zvakaita sei
Nika yarasikirwa zvisingaiti vanonzi mambo chidziya vanga vari mudzidzisi wetsika dzechivanhu anga ari mubatanidzi wedzimba iyaya vatiri kuti mambo chidziya idzi vanonzi kanga mudzivano mumba mavo mavaberekwa ndogotweze mutatarisa zvakaitika pachivanhu zvekuti zvakafamba sei ive igotwe mumba yavo yavaberekwa namadzinjiwa ushe hwavanga vakagara igotwe futi mumba maabereka chidziva wacho maazvimba zvino gotwe mune ruziva mumba mavo mavanga vakaberekwa ivo johanisi kakamutidzenani vanga vakapiwa basa rekutiina mhuri yese ivanovakoma ava vanga vachiti kana vakakanganisa vanoendeswa kuna johanisi vorangiwa vasati vaamambo ndobasa ravaitiwa nevakomawo vese kuti mwana nhinga vada kuroora iye ndovaiita basa rese revandiita raiva kuzonzi mambo vakazopiwazve asi vanga vachiita basa nefemiri rese vozopiwa chigaro ichi futi chegotwe futi umambo hwanga vakagara ndevegotwe pavanga vachishanda vari mambo zvavanga vasingadi vanga vasingadi vanhu vanosarudza mhuri vanovenga mhuri mambo chidziva vane nhoroonde nekuti vakakutaurirai kuti zvimba anobva apa achienda apa nyika yedu anezita rekuti nhingi nemutaka yakati paino mujoinidza munhu yeyote nokupinda mupata yedu akashandisa rimwe zita vaiziva zvese izvo saka tarasikirwa zvekupinda chipangamazano munhu anga achiziva dzinza rose mamiriro aranga rakaita uye vanga vaine rudo nemunhu wose vaititaurira isu nemadzisha avo kuti iwe munhu wese waunaye iyeye mwana wako hazvina mhosva kuti anoyera musipo uti chinonzi mwana kureva kuti ugorenaye munzvimbo mako saka hazvifaniri kusarudza
saka tichitarisawo paine dzidziso yakanangana nevamwe vechidiki vasinganyatsonzwise nhoroondo dzamuri kutaura izvi dzamuri kutaura idzi madzishe akakosha sei patsika dzedu dzechivanhu
maita zvakanaka ndiri kutaurira mwanangu munhu anonzi mambo tinenge tataura nenyaya yetsika nemagariro munhu anonzi mambo anochengetedza kwakabva vanhu nekuri kuenda vanhu
tinotenda zvikuru avo vanga vari Sadunhu Katiza Gomo vekwazvimba vachitaura nezverufu rwababa vavo Ishe Chidziva vari kutarisirwa kuti vanoradzikwa svondo rinotevera Iko zvino tokupai chirongwa chatinotarisa nawo dzemitambo mutambo weCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi chikwata cheDynamos charohwa zvikuru izvo kuti FC Platinum yatora mukombe weCastle Premier Soccer League wemwaka uno isina kukava bora nhasi ine mutambo mangwana. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi regai tiende kumutoriri wenhau dzemitambo Michael Kariati.
FC Platinum yatora mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wemwaka uno isina kupinda munhandare zvichitevera kurohwa kwaitwa Dynamos 1-0 neBlue City. Kupera kwemitambo yanhasi kuratidza Dynamos haichakwanisa kubata kana kudarika FC Platinum pamitambo mitatu yasara kuti makundano aya apere. FC Platinum ine mapoints makumi matanhatu nemanomwe kuine mitambo mitatu chete kuti makundano aya asvike kumagumo. FC Platinum iri kusangana neCapes United mangwana, asi mutambo uyu hausisina kukosha. Uyu wave mukombe weCastle Laga Premier Soccer League wechina wakateverana kutorwa nechikwata chaNorman Mapeza ichi. Dynamos iyo iri pachinzvimbo chechipiri ine mapoints makumi mashanu nematanhatu. Blue City iyo iri kurwira upenyu hwayo mugungano iri yave nemapoints makumi matatu, asi ichiri panguva yakaoma mushure mekunge ZPC Kariba yarova hwahwa 2-1. Blue City neZPC Kariba zviri kusangana kuNyamunga Stadium svondo rinotevera. Zvichakadaro, mutambi wetsiva wemuZimbabwe ane mukurumbira kuda kwache chivandire achambomira kwechinguvana kurwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Izvi zvinotevera kumiswa kwemutambo pakati paEmile Mercado naMarion Juarez avo vari kurwira bhande regoridhe iri. Mitemo inoti achakunda pakati paMercado naJuarez ndiye acharwa naChiwandire. Murairidzi waChiwandire Clyde Mishonda anoti
And speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing ainogona kutonge ichimuendesa mberi.
Chiwandire ndiye mutambi wechipiri kutevera Charles Manyushi kubata bhande reWBC reuremu wesilver. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru mutori wedu wenhau Michael Kariati achitipa zvabuda mumitambo yanhasi tichiti makorokoto kune chikwata cheFC Platinum. Asi nhasi kune mimwewo mitambo iri kutambwa kuEnglish Premier Soccer League. Paris zvino chikwata cheChelsea chakaita mangange 0-0 nechikwata cheManchester United mutambo urikutambirwa kuStamford Bridge. Iko zvino mutambo uyu uri pa half time. Vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzemabai elections dzoitwa matunhu akasiyana-siyana pasina kurwisana sezvakaitika mukutsvaga rutsigiro munzvimbo idzi kumatebeleland south kunzvimbo dzakaita seMatobo neInsiza. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart, avo vakasungwa nezuro nenyaya ine chekuita nemutori wenhau ane mukurumbira Hope Chingono, vamiswa pamberi pedare nhasi. Mambo Chidziva vekwaZvimba vari kutarisirwawo kuvigwa svondo rino mushure mekushaya. Aiwa vatereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri ndokusai mchinzwa nawo zveIsindebele nantungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda.